Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechishanu chikunguru 26 2019 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukotaro zvekushanyirwa kwenyika amai Priska Mfumira vanomiswa pamberi pedare redzimhosva vachinzi vadzoke zvakare kudare mangwana.
Tinokumbirisa kuti vanhu vave pamwe chete tive nenguva kubva musi wemuvhuro kusvika musi wesvondo. Vanhu vanenge vachinamata vari munzvimbo dzakasiyana-siyana dzavari mudzimba dzavo dzasinamatira nyika asi tichakurudzirawo zvakanyanya-nyanya kusarudzwa kubva pana 1 o'clock kusvika 2 o'clock vanhu vanenge vachitora nguva yekuva nemunamato mukuru wokudana kuna mwari wenyu tirozva kuti mwari tikanamata vanopinzwa
mutungamiri webato remdc vanelson chamisa vokurudzira vanhu kuti vanamatire nyika kwemazuva manomwe Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadzikamai bere vanopiwa mubayiro muWashington DC. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvekushanyirwa kwenyika amai Priska Mfumira nhasi vamiswa pamberi pedare redzimhosva muHarare vachipomerwa mhosva dzeuori zvichitevera kusungwa kwavakaitwa nezuro. Tichakupai nyaya izvi zere ichibva kune mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi munguva pfupi inotevera. Mutungamiri webato guru rinopikisa munyika Movement for Democratic Change kana kuti MDC vaNelson Chamisa vari kukurudzira vana veZimbabwe vari munyika nekunze kwenyika uye vanobva kumakereke akasiyana-siyana kuti vanamatire nyika uye kutsanya kwemazuva manomwe kubva musi wa 29 chikunguru kusvika musi wa 4 nyamavhuvhu vasati vafunga kutora matano avangati akakosha mukugadzirisa matambudziko ari munyika. Mashoka vachamisa anouya panguva iyo bato ravo reMDC riri kuronga kutanga mangwana kuita misangano munyika yose richinzwa zvifungo zvevanhu nenyaya yemamiriro ezvinhu munyadzo zveupfumi pamwe nekuparurawo chirongwa charo chereload. Ngatinzwei hurukuro yataita navachamisa.
Tinokumbirisa kuti vanhu vave pamwe chete tive nenguva kubva musi wemuvhuro kusvika musi wesvondo. Mazuva manomwe ekunamata vamwe vachitsanya vamwe vachidana Ishe takasumudza maoko kuti baba vari kumusoro kudenga vatibatsire kutishingisa kutipa uchenjeri kutipa mwoyo wokuyanana nokuva nerudo tipedze dambudziko riri munyika nokupedza kusanzwisana nokupokana kuripo munyaya dzematongerwo enyika. Saka izvi tazvikurudzira kuti zvivandudze mwoyo yevanhu zvivandudze pfungwa dzevazhinji zvivandudze maonero nemanzwiro nemuono kuti sei tabatana senyika tagadzirisa matambudziko anotinetsa. Ndosaka tataura mashoko aya kuti kubva musi weMonday vanhu vanenge vachinamata vari munzvimbo dzakasiyana-siyana dzavari mudzimba dzavo dzasinamatira nyika asi tichakurudzirawo zvakanyanya-nyanya kusarudzwa kubva pana 1 o'clock kusvika 2 o'clock vanhu vanenge vachitora nguva yekuva nemunamato mukuru wokudana kuna mwari wenyu tinoziva kuti mwari tikanamata vanopinzwa. Ndoza zvinogona kushambisika nevazhinji kuti mukuru wematongerwo enyika akutaura nezvekuteura sei. Unofanira kuziva kuti pakupedzisira kwazvo zvose muridzi wedu mukuru wedu ndimwari hakuna hurumende ngamira kana Mwari asina kutendera. Naizvozvo tinoda kuti Mwari vasimudze hurumende yavo munyika muno, vasimudze utungamiri hwavo munyika muno. Pasava nezita rebato kana zita remunhu ringasimudzwa, asi pasimudzwe zita raMwari.
Machamisa, vamwe vanoti chakakosha inhaurirano munyika pane kuti vanhu vango tarisira kumunamato. Munoti
ko ini ndataura ndikati kunamata igaro ziva, munhu akasikwa naMwari anofanira kunamata Mwari wake. Asi tiri kuti tisati taita nhaurirano, tisati taita kurakidzira, tisati taita kana chinofanira kuitwa kuti zviende mberi, tinokumikidza nyika yedu kuna Mwari, tinokumikidza mabasa edu nenhano dzatichatora kuna Mwari. Ini semutungamiri ndo maonero angu. Vamwe vanoonawo zvakasiyana, asi semutungamiri ndine kodzero zvokuti kana ndine muono wejirafu kana kuti wetwiza unenge uchiona kumberi, tinofanira kugamuchira muono uyoyo, ndokumbira signal kubva kuna Mwari.
Tiri kunzwawo kuti bato renyu kutanga mangwana rine urongwa hwokupinda munyika yose muchisanganawo nevana veZimbabwe muchinzwawo pfungwa dzavo pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi. Zvii zvikuru zvamunotarisira kunzwa?
Tiri kusangana nemastructures takakopera kuti vatungamiriri kumadistricts, kumaprovince ngavaende kunosangana nevatungamiriri kumabranches nekumalower levels, munhu wese wemusangano nevazhinji vemuZimbabwe vasiri vemusangano, madzishe kusangana nevaDBC, kusangana nevadokta, koti vanoshanda mumaruwa, madhomeni kusangana nemabhizinesmen nevakuru vemakereke, vachinzwawo kuti vanozviona sei kuti chii chatingaita kupedza dambudziko, nekuti kazhinji zhinji kufamba kunotoda kuwirirana.
Tingaona here vana veZimbabwe vachizopinda mugwagwa kana kutora matanho zvichitevera kuunganidza kwamuri kuita pfungwa dzevanhu?
Zvinoitwa muchazozviona kana vanhu vawirirana, zvichiitwa murunyararo.
Vanga vari mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare muHarare neStudio 7. Zvino todzoka kuna Thomas Chiripasi achitipa nyaya yekumiswa mudare redzimhosva kwaitwa gurukota rinoona nezvekushanyirwa kwenyika amai Priska Mpfumira.
Amai Mpfumira vamiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva nomwe dzekuita zveuori pavaive gurukota rinoona nezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu. Muchuchisi wenyaya iyi vaMichael Reza vaudza dare kuti amai Mpfumira vakakonzeresa kushayikwa kwemari inoita mamiriyoni zana emadhora ekuAmerica kuburikidza neuori hwavanonzi vakaita, kunyange hazvo vaReza vachiti imwe yemari iyi haisati yanyatsozivikanwa kuti yakafamba sei. VaReza vati komisheni inorwisa uori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission ichiri pakati pekuferefeta kuti mari iyi yakafamba sei. VaReza vatiwo amai Mpfumira vakashandisa chinzvimbo chavo zvisirizvo pavakapiwa motokari yechipiri nehurumende mushure mekunge vakambenge vaudza munyori mubazi rezvevashandi vangoni Masoka kuti vavatengere imwe motokari iyo yakatengwa vasati vazopiwa imwe nebazi rezvemari pakapiwa makurukota ehurumende motokari. Asi rimwe remagweta amai Mpfumira vachausinyama vaudza dare kuti hapana mhosva yakaparwa namai Mpfumira sezvo motokari dzese dziri mbiri idzi dziri muzita rehurumende uye vane kodzero dzekupiwa motokari mbiri segurukota rehurumende. VaReza vatiwo amai Mpfumira vakakonzeresa kuti NASA ibhadhare mari inodarika mamiriyoni mana kubhanga reMedbank iro rakanga rabhuroka, vachiita izvo vachishandisa simba ravo zvisirizvo. Asi vachinyama vati hurumende yanga ichingokanda manhamba mumhepo pasina humbo hunosungirira amai Mpfumira. VaReza vatiwo amai Mpfumira vakakonzeresa kuti NASA ipinde muchirongwa chekuvaka dzimba kuchinhoi zvakaita kuti mari inodarika mamiriyoni 10 ibude muhomwe yeNASA mukati memazuva maviri. Zvichakadai vachinyama vasvitsa chikumbiro chekuti amai Mpfumira vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso panyaya idzi. Asi VaReza vaburitsa gwaro rinobva kuhofisi kwemuchuchisi mukuru wehurumende rinoita kuti musungwa agare mujeri kwemazuva makumi maviri nerimwe kana pane humbo hunoratidza kuti musungwa akapara mhosva yakakurisa inokonzera kuti upfumi hwenyika huwire pasi. Mutongi wedare vamunamato Mutevedzi vabvuma kutambira zvataurwa navaReza vakati chasara ndechekuti patariswe kuti pane fungidziro inonwisa mvura here inoratidza kuti musungwa akapara mhosva kana kuti kwete, kuti vazotarisa kuti amai Mpfumira vangapiwe here mukana wekubhadhara mari yechibatiso. vamutevedzi vati nyaya iyi ichaenderera mberi mangwana amai mupfumira vachirara mujeri amai mupfumira ndiwo munhu ane chinzvimbo chepamusorosoro muhurumende wekutanga kusungwa nemhosva dzeuori kubva pakagadzwa komisheni yezaki nemutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa mwedzi wapera amai mupfumira ndoumwe wevakuru vakuru vakadomwa neboka revechidiki muzanu pf reyouth league kuti vakaita zveuori nekune rumwe rutivi boka remadzimai mubato iri rewomen's league rakabudawo nechisungo chekuti vese vakadomwa panyaya dzeuori vanofanira kuti vaferefetwe ndakamirira studio 7 muharare ndini thomas chiri pasi
mutyairi wendege muair force of zimbabwe tashinga musonza atongerwa kugara mujeri kwemakore makumi maviri mushure mekuwanikwa aine mhosva yekuuraya musikana wake muzvare lucy dube gore rapera taurai shava anotipa nyaya inotevera
vachipa mutongo wavo mudare rehigh court mutongi wedare justice nokutula mwoyo vati kunyange hazvo musonzi angangove aisada kumuuraya kurova kwakaita mushakabvu kwaive kwakaipisisa zvikuru zvekuti aifanirwa kuziva kuti kuita kwakadaro kwaigona kuti munhu afe vati zvisinei nekuti hapana akanyatsoona zvizere kuti musonzi akarova sei muzvare dhuve mushure mekunzwa umbowo hwose hwakabuda mudare vagutsikana kuti musonzi akarova mufi zvakaipisisa izvo zvakazoita kuti afe justice mwoyo vati vanhu vanenge vabatwa nemhosva sei akaparwa namusonza vanotongerwa makore ari pakati pegumi nemakumi maviri nemashanu uye vaona zvakakodzera kupa mutongo wavapa vati mukutongwa kwenyaya iyi musonzi akaratidza kuti aisave nemwoyo unoratidza kuti aive neurombo nezvakaitika zvisinei nezvichemo zvaapa senzira yekuti anzwirwe tsitsi pamutongo waapiwa justice mwoyo vati zvisinei nekuudzwa nevanhu vakasiyana-siyana kuti mufi aifanirwa kuendeswa kuchipatara musonzi akatora nguva yake kuendesa mushakabvu kuchipatara nechikonzero chekuti aitya kuzobvunzurudzwa kuti chii chaive chaitika baba vemufi vacodwell dhuve vati hapana zvavangaite kunze kwekutambira zvabuda mudare asi vati vachiri kurwadziwa zvikuru nemafiro akaita mwana wavo
chinogara changundisuwisa ichi chagara chakandisuwisa upenyu hwangu hwese ndechekuti lucy handichafi ndakamuona ava hama dzake avo dzatasvinga munhu akapuwa 20 years it means kuti vanoenda vachinomuona they will still have the satisfaction of seeing him hama yavo iri mhenyu ini handichafi ndakaona lucy ya futi and after 20 years anenge achiripo chaizvo chaizvo yeah saka the loss you know is mine
gweta ravamusonza vacalvin tundu vati sekuona kwavo dare rakatambira umbowo husina kuti tsvikiti hukashandiswa kuroverera musonza zvisiri izvo vati vapa chikumbiro kudare chekuti vabvumidzwe kukwidza nyaya yavo kudare repamusorosoro resupreme court vachiti kunyange chikumbiro ichi chikasatambirwa vachangokwira kudare iri nechikumbiro chekuti mutongo wapihwa musonza udzikiswe
after aconvictiwa anopuwa sentence yake taapply for leave yekuti tiwa Felix Supreme Court so kana vakaibvumira it means kuti tiita kuisa apiwi yedu ku Supreme Court but vakairamba still tine option yekuenda ku Supreme Court kunoita another application for leave to appeal machansi edu ari very high sektora kwata tichiita even court pane makeps akawanda akasiwa nestate so tinoona kuti high prospects of success
mune imwewo nyaya mutevedzeri wameya wevulawayo vatinashe kambarami pamwe nemumwe wemakanzura evulawayo vasilas chigora vakadeedzwa nezuro nemapurisa epavulawayo central police station kuti vape uchapupu hwavo pamhirizhonga yakaitika pamahofisi ekanzuru pacity hall munguva pfupi yapfuura vaviri ava vakasungwa ndokuzoregedzwa mushure memhirizhonga iyi zvichitevera kuedza kupa kwavo gwaro rekumbomisa basa munyori weguta vachristopher dhuve vakambarami vabvuma kustudio 7 kuti vadhuve vakavakwirira kudare rehigh court vachivati vakavakanganisa basa nekuda kuvapa tsamba iyi zviri kunze kwemutemo uye vati vachamirira kunzwa kuti dare rinoti kudii panyaya iyi
vakareceiva mapepers vakabva kuhigh court town clerk vadhuve vakaenda kuhigh court vakanomangara kuti ndokuvatadzisa kunge vari pabaraka vakafaila mapepers avo ndakasevhwa nemapepers avo sezvo iri nyaya aenda kumakoti matarehe mhosva achatonga achitarisawo kuti mutemo yakatedzerwa here nepapi pakakanganiswa mutemo saka ndopa nenyaya izvezvi it's before the courts and the matarehe dzimhosva achatipawo direction kuti inofanira kunge ichigadziriswa sei nyaya iyoyo
vakambarami vatiwo makanzuro ari kuzoenderera mberi nechisungo chavakapiwa nebato ravo remdc chekuti vaferefete vadhuve Zvichakadaro, mutungamiri webato reMDC, vaNelson Chamisa, vari kutarisirwa kuita musangano wekutsvaga rutsigiro kuLupane mangwana. Sachigaro weMDC, Muzvare Tabita Kumalo, vaudza Studio 7 parunhare kuti vakagadzirira zvakakwana musangano uyu vakatiwo uri kuitwa senzira yekubatsira kutsvagira nhengo yavo vaDalumuzi Kumalo rutsigiro pasarudzo yemumiriri weLupane East ichaitwa musi wa 3 mwedzi unouya. Chigaro chemumiriri weLupane East chiri kukwikwidzwa zvichitevera kushaya kwaamai Stembile Gumbo veZANU PF uye chichakwikwidzwa nevanhu vanomwe vanosanganisira vaDalumuzi Kumalo navambongeni Dhuve veZANU PF. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.
Munemo wenyaya magweta ava Paddington Japa Japa anoti ari kupikisa mutongo wavakapiwa wekugara mujere kwemakore maviri. Svondo rapera, dare ramagistrate, rakawana vajapa japa vaine mhosva yekukurudzira mhirizhonga pamusoro pezvakabuda musarudzo dza 2018 rikavatongera kugara mujeri kwemakore matatu. Asi gore rimwe chete rakazosendekwa parutivi. Mutongo uyu uri kushorwa nebato reMDC ichiti ndewekuda kushungurudza nhengo dzaro. Rimwe remagweta vajapa japa vaSimon Simango vaudza ntungamiri Nkomo Studio 7 kuti vachasvitsa magwaro avo ekupikisa mutongo uyu kudare nemusi wemuvhuro.
Vajapa japa hatina kufara zvedu nemutongo wavo vakawana nekubatwa nemhosva kwavakaita. So saka naizvozvo tiri kutarisira kuti nemusi wemuvhuro wevhiki iyo ino tichange tichifaila apiwo yedu sezvo tofarwa kunge tichifaila mukati nemavhiki maviri kana kuti 14 days. Mushure mekunge tafaila apiwo yedu tichazo kunge takuchienda kudare repamusoro reHigh Court tichiapplya for bail kuti vafanoburitswa apo pachange pachitongwa kana kuongororwa kweapiwo yavo.
Pari zvino vari kujere ripi?
Pari zvino vajapa japa vari kuchikuru.
Munombovashanyira here kuchikurubi kwacho ikoko?
Ya, vajapa japa kuvashanyira tinovashanyira. Bati takangoenda kunovaona musi mumwe chete for now. Because izvo zvino handisi muHarare. Bati kune mamwe malawyers vari kuenda izvo vatinovaona vatinobata navo.
Iri kuvabata sei nyaya yekuvharirwa kwavo?
Vajapa japa zvakatovashamisa kunyange pa vapiwa mutongo inyaya yekuti hapana angaine tarisiro yekuti nemhosva yavari kutarisana nayo yaiita kuti vange vachiendeswa kujeri zvichitevera nyaya yakaitika pana vatendai diti nekuti kutongwa kwava japa japa kana kuti mhosva vaipesedzerwa ndiyo inova almost the same case yaipesedzerwa vatendai diti kuti vane video yavakarekodwa ikadownloadwa nematikitifu. Pakadownloadwa video iyo yavatendai diti ndo pakadownloadwa zvekare video iri kunzi ndo yavajapa japa yavakaadresa majournalist nemapurisa kana kuti matikitifu mamwe chetewo akaita mhosva yavatendai diti. Saka chino chakanyanya kubata vajapa japa ndechekuti vatendai diti vakanzi vabhadhare fine ye 200 RTGF dollar yamunoziva kuti vakazonobhadhara ari ma5 cents kana kuti mazukwa. Asi vajapa japa almost the same case vari kunzi ivo vaseve sentence kana kuti mutongo wekugara mujere kwemakore maviri. Saka zvakavabata zvakanyanya nekuti sese haisiyowo mutongo watanga tichitarisira kuti vajapa japa vachange vachipiwa.
Gweta rava Paddington japa japa vaSimon Simango vachitaura parunhare nantungamiri Nkomo weStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America,
VOA. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vaviri vafa muNigeria uye vamwe vanhu vakawanda vakuvara mhirizhonga yakonzerwa nechikwata cheBoko Haram. Icho chaparadza kamba iri kugara vanhu vakatiza misha yavo kumaodzanyemba kwakadziwa kumabvazuva kwenyika iyi. Mazana nemazana evanhu vemusouth Africa varangarira muimbi aive nemukurumbira uye achizivikanwa nekushora rusarura ganda rwaive munyika iyi Johnny Clegg uyo akashaya ava nemakore makumi matanhatu nematanhatu mushure mekurwara nechirwere chegomarara kwemakore mana. Masangano ekuAmerica eInternational Republican Institute neNational Democratic Institute ayo akaongorora sarudzo gore rapfuura anoti kunyange hazvo paine shanduko yave kuitika munyaya dzezvematongerwo enyika nekuvandudzwa kwemutemo zvichitevera sarudzo idzi pachine zvakawanda zvinoda kuitwa kuti shanduko iyi itambirwe nemapato ese neveruzhinji munyika. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure mekushanya munyika kwemazuva mashanu kuzoongorora kuti ndezvipi zvaitwa nehurumende kubvira paitwa sarudzo idzi, vaitungamira chikwata ichi cheZimbabwe International Election Observer Mission, Ambassador Johnny Carson, vati zvinofadza kuti pane zviri kuitwa nehurumende kugadzirisa zvinhu zvavakati zvigadziriswe kuitira kuti nyika ikwanise kuita sarudzo dzakachena. VaCarson vati zvinofadza kuti hurumende neparamende zviri kutora matanho ekusandura mitemo yesarudzo, mitemo yekutapwa kwenhau pamwe nemimwe iyo yakanzi nenyika nemasangano akawanda inokanganisa kufambiswa kwesarudzo zvakanaka. Mitemo iyi inosanganisira Public Order and Security Act neAccess to Information and Protection of Privacy Act. Vatiwo vanofara kuti mutauri weNational Assembly Advocate Jacob Mudenda vavavimbisa kuti paramende ichatungamidza kusandurwa kwemitemo ine chekuita nesarudzo, asi vati zvose izvi zvinofanira kuitwa pachinzikwa pfungwa dzemapata anopikisa masangano anoshanda akazvimirira pamwe neveruzhinji sezvo paine chichemo chekuti izvi hazvisi kuitika.
The delegation heard reports of low levels of trust in government.
Takanzwa kuti vanhu vakawanda havavimbi nehurumende nemapazi ayo nekuti hainzwe pfungwa dzeveruzhinji uye inoshungurudza mapato anopikisa nemasangano anoshanda akazvimirira. Huori kusabuda pachena nemaererano nemashandisiro emari yehurumende, kushaya simba kwemari, kushaikwa kwemafuta emotokari, chikafu nemishonga ndezvimwe zviri kuita kuti vanhu vasavimbe nehurumende uye zvinoita kuti vanhu vasaone zvinhu zvakanaka zviri kuitwa nehurumende kubva pasarudzo dza 2018.
Vatiwo hurumende inofanira kusandura mitemo inoona nezvekuchengetedzwa kweveruzhinji nemashandiro emauto kuti vanhu vakwanise kuwana kodzero dzavanopiwa nebumbiro remitemo yenyika dzakaita sekuungana pavanoda, kutaura zvavanoda pamwe nekuzvishandira. Vaendera mberi vachiti mauto haafaniri kushandisa chisimba mukumisa vanhu vanenge vachiratidzira uye kuti masangano akazvimirira mapato anopikisa nevanhuwo zvavo vanofanira kubvumidzwa kuratidzira uye kuti vaite izvi murunyararo. VaCarson vati izvi zvinofanira kuitwa nekukasika uye vanoona sekuti kana izvi zvikaitwa Zimbabwe inogona kuita sarudzo dzakachena, izvo zvinounza utongi hwechekerere. Vatiwo hurumende inofanira kutevedza zvakataurwa nemasangano emuno neekunze akaongorora sarudzo idzi akaita seSouthern African Development Community neAfrican Union vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano Revolutionary Research Institute of Zimbabwe vachenesane ndungwaka vanoti vanobvumirana nemaonero echikwata chavaCarson ekuti munhu wese weZimbabwe anofanira kuve nechekuita neshanduko iri kuitika munyika.
Asi tofara kuziva kuti right direction inodeterminwa nepesi yekuti isusu maZimbabweans tikuda nyika yakaita sei. Hazvibatsire kutiti right direction vanhu vachisungwa uku kuchinzi kuri kureform process. Hazvibatsire kutiti right direction mamapato ematongerwo enyika asiri kushedzwawo muprocess. Saka andirambe kuti kune dry direction, but dry direction inogona kupamidzirwa ka inogona kuita nani kupfuura zvatiri. Iye zvinezvi hatina yatingati benchmark kuti isusu mareforms edu anofara kusvika gore ripi.
Hurumende yakatoumba komiti mapazi ayo edare makurukota kana kuti Committee for Political and Electoral Reforms iyo iri kutungamira basa rekuvandudza zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nesarudzo. Komiti iyi inotungamirirwa negurukota rezvemitemo neparamende vaziyambi ziyambi. VaCarson ava vakambo vemutevedzeri wemukuru anoona nezvenyaya dzemuAfrica mubazi reAmerica rekuhitana nedzimwe nyika vakapinda munyika rechikwata chao mazuwa mashana apura vakasangana ne makurukota ehurumende masangana anoshanda akazvimirira pamwe nemakomishena akasiyana siyana ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha.
Mumwe wevaive muchirongwa cheMandela Washington Fellowship muna 2017 vadzikama ibere vakapiwa nezuro mubairo weYoung Leaders Award nesangano rePresidential Precinct iro rinosimudzira vechidiki vanoita mabasa ekurwira kodzero dzevanhu. Vabere avanoshanda neZimbabwe Human Rights NGO Forum muZimbabwe vari muWashington pari zvino. Mike Hove weStudio 7 aita hurukuro navo pamusoro pemubairo wavo.
Ndakakashika mazwa zvikuru nekuti hazvisi zvinhu zvandanga ndakasharira ndakatarisira. Munongoziyawo kana tiri kwedu kumusha uko chee tirikozviitirawo basa redu takanyarara. Saka ndakatozokashika mazwa kuona kuti tikubasira zvidukuduku zvatinenge tichiita uko. Vane vari mhiri kwemakungwa vaona kuti basa rakakosha, saka ndakabva kuzadzwa nemufaro mukuru.
Zvinorevei kwamuri imi semuwewe vechidiki kuonawo kuti kune masangano ari kunoku kuAmerica ari kutarisa mabasa amunoita kuZimbabwe?
Ndinoona iri kurudziro.
Chii chakaita kuti vasarudze imi kuitira kuti vakupei awadi?
Mutsamba yavakandinyorera ivo vakati basa randiri kuita neNational Foundation rekukurudzira vaZimbabwe ise chirongwa chefoundation justice pamberi nekuunganidza masangano akazvimirira ivo nevanhu vakasungirizwa vakakatanwa.
Munodzivera kuZimbabwe muchange muchiitei kuitira kuti vanhu vanyatsoona kuti aiwa vabere vakapiwa award asi ndizvo zvavakapirwa award yacho?
Ini ndinotarisira kuzvikara kuZimbabwe vanofanira kuendelea basa randinoita nemufokeri wezvirongwa zveZimbabwe Human Rights NGO Forum. Saka tipe zvirongwa zveZimbabwe Human Rights NGO Forum chirongwa chenu chetransitional justice chinofambira mberi.
Mune mazwi maviri matatu here ekukandira vechidiki vari kuuya vari kunoku vari pachirongwa cheMandela Washington Fellowship?
Mazwi angu ndeekungoti ivo mangwana reAfrica rino rakakosha kuti murambe muchishingirira kuti kunyange nepaduku pamunoita ipapo murambefambisa mberi.
Vadzikama ibere vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vachitaura naMike wewe Studio 7 vari muWashington DC. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chamunopakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye paFacebook page yedu yeVOA Shona chatinokupakurirai musi wechipiri china nechishanu. Nhasi tanga tiri kutarisa zviri kuitika munyika.
Mukutaurawona tonderai warangiri kufuna ndiri muHarare.
Taurai tinzwe makadii muHararo?
Ngodaro nhamo ndiye kushaya bhondi rachirurira takanzi tishandise.
Saka munozvigona sei pamuno mukazuva nezuva muri kuzvifambisa sei?
Hanzvadzi yangu kazvinhu zvakaoma. Nezvi kuti iwowana chekufambisa unenge uchitoda mari wozi mumakombi makomita dzatinofamba nawo anenge achitoda iyo hard cash. Zvana ekokesi zvazvishandi zvana swipe hazvishandi paunenge uchitoda hard cash kuti uiwane kubhengi kwacho hakuna. Pamaekokesh uchitadzwa 40%.
Zvinhu zvacho zvatanga kushata vaakumhanya kusungana unzai minisa ndingasungwa nenyaya yecorruption yodii zvekuvhakana zvira zvega kutavhava meso kuti maZimbabwe dzisaone. Hakuna trial inoitwa yemunhu iye anenge asungwa nezvitoka zvapisina mupfumbira hakunzi asungwa nenyaya yecorruption kuda kuti dzisaone. Ana Chombo akasungwa 2017 asi hapana kana trial date yati anayo.
Saka zvamira zvakadaro imi munofunga kuti poitwa sei?
Inini semaonero andanga ndichitoita hangu adai vanga vagona kuti adai takaramba tichishandisa motokari zvinhu zvanga zvitori nani wozi mabhondi acho tichinzi mabhengi kwacho hakuna.
Mota kana Wilfred Chipere ndiri muHarare. Ikuvhadza ndosaka monzwa tochikuku tsvagai tichifona tichitaura kudai tirikuti isusu pakutanga pakufamba chako chaitwa mafuta ekufambisa remota ikukwira fuel vachingokwidza vakwidza unokwidziwa vatosvika papamba kunzi ndo hatisina tautombomiwa tipwa chitete tikwidze vakwidza kwacho voti nhanzi tinobhadhara toni vanokuda kutoda keshi keshi hapana vanogona kuudza kuti tiri kuda swipe chedivo keshi haisi kuita oshayanza kuti odii woita payment yako changashandisa kubhadhara nacho chii mari yacho.
Tinotenda Marvelous sezvo nguva yedu yapera regai titarise musoro yenhau zvakare. Gurukota zvekushanyirwa kwenyika amai Priska Mfumira vanomiswa pamberi pedare vachinzwa dzoke zvakare kudare mangwana. Mutungamiri weMDC vanoswana chamisa vokurudzira vano kuti vanamatire nyika kwemazuva manomwe. Tambatasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndokusiya mina Sandikile Mhlanga.
Soko isikati senda baku VOA Ndebele.